Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 26/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ndo kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa voita musangano wekuti vaone kuti votora gwara ripi.
Marisha anga tininayo zvese zvanga zviripo asi nyaya yekuti munotambira chisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kushandisa mari yako kunzvimbo yekuti haukwanisi kunwa kokokora kusaka kuti unofarira kunzvimbo dzakaita seizvozvo taona kuti aiwa zvinani vari iko ivavo vangoryawo zvishoma izvo zviripo izvozvo.
Vakawanda vari kunze kwenyika vanogundikana kuenda kumusha kuzorore kisimusi vachiti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Kunyangwe hazvo zvakaoma munyika, vamwe vanoti vari kutosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nematanhatu nhasi. Varwere vakawanda vachidzorwa kumba, izvo zvapa kuti vakawanda vaomerwe pazororo rino rekisimusi negoredzva. Varwere vari muzvipatara vakawanda ndevaya vana chiremba vavo vanenge vakazvimirira asi vachishandisa maward navana mukoti vemuzvipatara zvehurumende kana kuti maprivate patients. Dare Labor Court rakapa mutongo wekuti vana chiremba vadzokere kumabasa richiti kuratidzira kwavo kwaisava pamutemo. Hurumende yakabva yati yambomisa vana chiremba ava mabasa kwemavhiki maviri uye nekuvadaidza kudare. Asi vana chiremba vari kutsika madziro vachiti havasi kuzodzokera kusvika zvichemo zvavo zvinosanganisira mari yemuhoro uye kuwaniswa kwevarwere mishonga zvagadziriswa. Nasi pataenda pamhepo vana chiremba ava vanga vachiita musangano kuti vaone kuti votora gwara ripi. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndo vakanzi nedare remakurukota vagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba iyi. Asi munhu adaira nharembozha yavo ati vachazofonera Studio 7 kunyangwe hazvo vasina kuzoita izvi pataenda kumhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike kuti tinzwewo maonero avo nezvekuramwa mabasa kwavana chiremba.
Nhau yana chiremba inhau inosuwisa zvikuru nekuda kwekuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekuponera kuzvipatara zvehurumende, zvipatara zvemakanzuru nezvipatara zvemamishoni. Saka nekudaro pakava nekukakavadzana pakati peana chiremba nehurumende zvoreva izvo kuti veruzhinji vanopinda mudambudziko rakakura zvikuru. Kunyanya-nyanya panguva yatiri inoiyi yekisimusi inosanganiswa nemasaona inosanganisa nekuti vanhu vanokwanisa kusangana neurwere, asi nekuda kwekuti veruzhinji havazokwanisa kuenda kumaprivate kuti vanobatsirwako nekuda kuti veruzhinji tinorarama nekuenda kuzvipatara zvehurumende.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Kurudziro yedu ndeyekuti hurumende dai yadzora mwoyo yagara pasi nana chiremba pagadziriswa matambudziko aripo kuitira kuti tisarambe tichichungurudza nekuomesera veruzhinji avo vasina mamedical aid, avo vasina mari yekuti vanokwanisa kubuda kunorapwa kunze. Saka dambudziko iri dai ratigadziriswa nekuchimbidza nekuti vanhu vari kurwarira mudzimba, vanhu vari kufira mudzimba nekuda kwekuti havakwanise kunge vachiwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zveprivate kana kuwana mari sezvinoita vari mumatongerwe nyika vaye vakuru vedu avo vanobhururuka vachinorapwa kunze veruzhinji hatikwanise kubhururuka kunorapwa kunze saka tinenge tichitotarisira kuti dai zvipatara zvedu zvashanda kuitira kuti tiende tinorapwa ikoko
asi semaonero enyu budget rinoiswa nehurumende kunyaya dzeutano rinonyatsokwana here kana kuti kunoda kutoiswa mari yakawanda
bhajeti harikwani nekuda kwekuti mukatarisa makore mazhinji apfuura esaya bhajeti iri kupirwa kubazi rezveutano harisi kana kukwanisa kumita iye yatinoti Abuja Declaration inoti izvo hurumende dzemuafrica dzinofanira kunge dzichipa chidimbu chinoita 15% chebhajeti rose kumabasa ezveutano zvoreva izvo kuti iye zvinezvi muri kuona kuzvipatara hakuna zvekushandisa kuramwa kwaitwa mabasa nevana chiremba imwe nyaya yavaiburitsa inhau yekuti hatina zvekushandisa muzvipatara umu mishonga hakuna mishina yacho hakuna iye zvinezvi kana magravhosi chaiwo ekushandisa hakuna
mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vachitaura vari parunare muHarare kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika vamwe vanhu vanoti vanotosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vanhu vakawanda vashanyira nzvimbo yechinhoi case vachiona zviyevedzo zviri panzvimbo iyi mumwe avo vashanyira nzvimbo iyi vatonderai chaitezvi avo vabva kumarondera vati kunyange zvinhu zvakaoma hapana wekuchemera asi kutosunga dzisimbe vachaitezvi vati kuoma kwezvinhu munyika kwakavasimbisa zvekuti vave kurongera ramangwana nguva iripo
sishweshe remunyika medu yatisimbisa It's like we as we go through hard times it will gain us strength. Saga tabu kusiwa ahead of time but what can we do should tikaenda through ma tiketine ma challenges we just set aside some funds tichizwa kuti this one is for holiday tinotozvicreata our own comfort kuti tisanyanyo dzimbikana
mumwe anga aine mhuri yake kuchinhoi camps ndiyamai mo blessing pasipamire vatovafunga zvekufadza mhuri yavo sezvo mari yekupinda mumapako anga ari madhora matatu pamunhu
tangotirega tongofadzawo mhuri nemasirigaras bhoza ofisha inofure chingwa riri kuita itorofu dzechingwa chetu tangonyema vana nhasi vakadya raisi tobva tangoya kunonavo kungovainjewa kungovafara chete kuti vaenda kuchinhoi camps just traveling nekungodya machikenin
VaRichmond Nhuta vativo zvinhu zvakaoma asi vamanikidza kuuya nemhuri kuti vaone zviwanikwa zviri munyika yavo.
Vainyaya yekuzvo kusekereza zvevozveni zvichiita heritage. Saka vamba vacho kunongofosawo nezviripo kuti ndiki vana vaone something but kuoma zvinhu zvakaoma.
Asi vanhuta vati mari yekuona mhuka dzakaita seshumba yakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo
asi kushumba kunodhura $5 adult no way yandinoenda kushumba taunoona shumba ndomira kuyakuya for more than an hour nongora ngomira pamwe 30 minutes or so then apatie $5
Vakrista Chikonye vati munhu wese anofanirwa kukwanisa kuona mhuka zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfumi
zvinofanira kukwanisika nemunhu wese
hosteseamean
tenatrathen yemazimbabwe iri muzimbabwe so everyone should afford getting without maybe going deep into their pockets or
asi vamenadzi mutunzi vati madhora matatu akawandisa zvichienzaniswa nemawanirwo ari kuitwa mari iyo vanoti iri kunetsa kuwana
mamwe makore achona pazaipfuura $3 mari yachona yaiwanira apa pari kuzvapo $3 asi mari yacho haisi kuwana saka difference yachona inoitwa kunge imwe chete because hakuna ari kuikonzaiwana $3 Kautra sana chikombe anika mashuru kuna nasani. Ani mpaka wanu wabana wazuti tumira kwa napana paidi ya pakato sarani mwote. Saka tukatikari pai zaiwa saka chikidura nasi saka chipa asipa saka chipa nupapa sina kuzara saka.
Kupinda kuona mapako muna anga achibadara madura matatu, kuona muka muna anga achibadara madura mashanu, kufara vanhu achibika nekunwa kwanga kuchibadara madura gumi pamuri, uye vashanyi vekunze vanga vachibadara madura gumi kuamerika kuona mapako nezana remadura kutuina mumvura zemapako. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chiguriwa.
Vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakakundikana kuenda kumusha kuzorore Kisimusi. Vamwe vavo vachiti vaswera vachiita zvakasiyana siyana pazuva ranhasi reBoxing Day, zvinosanganisira kutandara nehama neshamwari vachidya nekunwa. Vamwewo vachiswera vari kumabasa. Vamwewo vakaita semutungamiri wesangano revanotengesa nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru, ndivo vaswera vachiona zvavo muka kuKruger National Park iri muSouth Africa. VaJuru vanoti kuoma kwezvinhu kumusha ndiko kwakavaodza mwoyo, uye vanoti kunyangwe hazvo vanga vaine mari yekuti vaikwanisa kuenda kumusha vachipedza zuri reKrisimusi zvese negoredzva, vati nyaya yekushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, kushaikwa kwezvimwe zvekudya nezvekunwa pamwe nekunetsa kuwanika kwemari munyika ndizvo zvakaita kuti vasarudze havo kutambira Kisimusi vari muSouth Africa mavagere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kadebiri weStudio 7 abata vaJuru avo vari kuKruger National Park.
Ranga rizvare Kisimusi iye zvara nhasi ndere Boxing Day. Zvara vaZimbabwe zvakazama nepazvinogona napo kuti zvinge zvichifara, kunyanya kufara zviri kunze kwenyika, sekuti munyika hamuna chekubata, chero uine mari yako hamuna kukokora, hamuna chii. Saka isu nevamwe takakwanisa kunge tichinge tiri kunzewo kwenyika, isusu tanga tichifara tiri kunonzi kuKruger National Park. Vazhinji vanoiziva iri national park iri panumber 9 in the world, uye iri panumber 2 muAfrica ichiteerera Serengeti. Saka anga ari mafaro bazi vezi vana vekuZimbabwe vanga variko vachitaurawo shona, vachitaurawo ndevene ichivanzwa imomo muKruger National Park. Saka toti anga ari mafaro chaizvozvo kuvana veZimbabwe vakange vasarudza kuenda kunze kwenyika, kuti vanofarawo vari kunze kwenyika kana kuti vagara vachigara kunze kwenyika.
Asi muri kuzwa sei kuti muri kupedza zororo iri musiri kumusha?
Tinoitika nechekutika mukoma Jonga, zvino nguva unongotozwa ngoti panofarika ndopotondozofarira uri, sekuti ndo zvinenge zviripo. Kwanga ungotumiro vanenge vari kumusha iko vafara vari pavari, isusiwo tingofarawo tiri patiri, ndo mamiri azvananga zvangoita iwayo.
Saka nhasi ndezvipi zvamaona zvamukati zvanakidza mhuri yenyu?
Nhasi takwanisa kunge tichipinda muKruger National Park pazuva rechipiri, zuva rekutanga nevanhezera. Nhasi ndo ratazonyatsoona mhuka zvakanaka chaizvo, sekuti nezuro kwakanga kwakazarisa. Saka mota dzaitomiswa kunge aiwa imbomira ikunze kunge tichipinda mota 10-10, kana pakabuda 10 topinda 10. Saka nhasi tazowanika tichiona mhuka dzese, taona nzou dzichifamba dzakawanda zvikurusa, titaona zvipembenene, tikaona zvese marhino. Asi mafurira mudenga ndo anga akanyanya kuti wandei zvikurusa. Takwanisa kuonawo nyati kana nyoka akaitoreke kutanga kuti ine mhuri yangu tinge tichiona zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka tongoti pabig 5 tikaona mhuka dzese, hapana mhuka yatisina kuona pabig 5.
VaJuru vane mhuri yakakura sei?
VaJuru vane vana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete.
Saka imi kusaenda kumusha paKrisimusi kwaive kwokuti makakundikana nekuda kwekushayiwa mari here, kana zvekufambisa, kana kuti makasarudza henyu kutambira Krisimusi muri kuSouth Africa?
Mukoma Jonga, mari tanga tiinayo zvese zvanga zviripo, asi nyaya yekuti munotambira Krisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kushandisa mari yako,
nzvimbo yekuti hakwanise kunwa kokokora. Kokokora chinhu chiri besic mukomajonga, chinhu chekuti chinofanira kungowanikwa nemunhu wese wese kana wakabata mari yako. Saka kuti inofarira kunzvimbo dzakaita seidzedzo, taura kuti aiwa tiri tinoita makwikwiti chirwira makoko mashoma anenge ari ipapo zvinani vari iko ivavo vangoravo zvishoma izvo zviriko izvozvo ndizvo zviri kunoko. Pamwe nhamba ingaite diki pamitarao.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuKruger National Park muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuDemocratic Republic of Congo vanoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wesvondo dzaendeswa mberi mumatunhu matatu kusvika muna kurume mushure mekunge mutungamiri wenyika asarudzwa uye kugadzwa. Mumwe mwana wekuGuatemala akashaya ari maoko evanochengetedza miganhu yeAmerica. Apa kuti imwe nengo yemaDemocrats yakakukidza musarudzo dzeSenate kuTexas vaBeto O'Rourke vakurudzire kuti paferefetwe zvakakonzera rufu urwu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura kushanda zviri pamutemo kweparamende muna Gunyana vachivimbisa kuti paramende iyi ichavandudza mitemo yakasiyana-siyana kuitira kuti vemabhizimisi vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka munyika. Asi kusvika pari zvino hapana zvizhinji zvakavimbiswa zvati zvaitwa. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
VaMnangagwa vakavhura paramende vachivimbisa kuti hurumende yavo yainge yakasiyana nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makurukota vaMnangagwa mazhinji akatadza kuenda kuparamende musi wayatanga basa, izvo zvakatsamwisa vakawanda. Vamwe vasina kufarawo nazvo mumiriri weNorton National Assembly vaTemba Muliswa avo vakati urongwa hwavaMnangagwa haugoni kubudirira nemaitiro emakurukota avo.
Report is based on the ministers implementing, and if they are not here, who will implement? Very sad.
Makurukota ehurumende ndiwo anofanira kuona kuti zvese zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvaitwa. Zvino kana asipo, ndiani anozviita? Zvakashata chose zviri kuitika izvi.
Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda havanawo kufara nemaitiro emakurukota uye vakavimbisa kutaura nemakurukota aya pamwe nekuzivisa mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi.
Just to nip it in the bud, I will raise the issue tomorrow when we meet the honorable minister.
Kuti zvisaramba zvichiitika ndichataura nemakurukota ndovatsanangurira zvirango zvaanokwanisa kupiwa kana atadza kuteedza mutemo wenyika neparamende unovasungira kuti varemekedze pamwe chete nekuuya kudare rino.
Nguva dzese panotanga paramende basa, mosheni yekutanga muNational Assembly neSenate ndeyekutenda mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende. Asi gore rino, nhengo dzeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakati hadzisi kuzotaura pamusoro pemosheni iyi sezvo bato radzo risingatore vaMnangagwa semutungamiri wenyika ari pamutemo. MDC inoti sarudzo dza2018 dzakabirwa zvemhando yepamusoro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakunda zvine mutsindo, izvo zvakatambirwa nedare reConstitutional Court. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti kuita kwakadai hakuna zvakunobatsira.
Plus hazvina zvezvinombochinja kuti kwokungoita fight chete nokutaridza political power. Chinhu chokuti vaMnangagwa ndi president weZimbabwe hatizvo kutaurirana nhema pano. VaMnangagwa ndi president weZimbabwe handesi kana vakafa kana kuti vakarwara kana kuti vakabviswa rezano. VaMnangagwa havabvi ipapo kusvika 2023 yasvika. That is the honest truth iripo, and that is the legal position iripo unless something happens. to the president. Arabi Zimbabwe. When the MDC in parliament, Vare got the beta, speech of Nangabo got the beta.
Mukuru Sangan or Nomirava Turve now, Zimparamende, Zimbabwe Parliamentary Journalist Forum, Veneranda Langa, Anoti Umparamende, Murku Garamine Mirijonga, Langa Anoti, Nyaya Kutinego ZMDC, Zirkuramba Kuremekes of Nangagwa, Dioka Zoita Kutiziburis from Dari Nechisimba, Musiwa Turwa Budget, Era 2019.
Sakapa Budget Apa, Dipo Pakaso Shata, Nokuto Tipaka Pinda, Avana Kusimuka, Pakaso Petsava to me, Wama Purisa, na Speaker of Parliament Chakopum Tenda Kuti Abatzingi, Muhausi. Saka Matingiro Acho, Akaita Mirishunga, Chokutoti, Ba MPs, MTC Alliance, HC Mai, Ramwe Vakasimucha, Chokutoti Bakaso Pesrava Kuruara, Ramwe Vacho Vakasimucha Ninsira, Inunyatsi Sashokutoti, Chironing Shifekwa Shaboshi Mukati, Shaito Nekwa.
Anoti Kunze, Mirishunga, Yakaitika Mudare, Muma Committee Paramende, Munenya Wombe, Zakaitika, we anona Sekutinia, Kungur Wakuma Ndiro ekambani yemarasha yewange Colliery nekomiti inoona nezvemugodhi kwakaburitsa uori unotyisa uri kuitika mukambani iyi. Langa anoti chakanyanya kukatyamadza maitiro enhengo dzebato rezanupf idzo dzakaramba kuti mumwe muzvinabhizimisi ane zvikamu zvakati kuti mukambani iyi Vanik van Hoog Straten vasape umbo pamusoro pekambani iyi.
MPs vachiramba kuti ataure kupariamendi zvakanyadzisa chaizvo. Nyaya yewange Colliery yakanetsa nokutoti inyaya yecorruption yakatodonesa wange Colliery yakatoita kuti wange Colliery isamire zvakanaka kusvikira nazvino.
Zvakabudawo pachena muongoro yakaitwa kuti pane vamwe vakaita samuzvina bhizinisi Shepherd Tundia vekukwekwe vakashandisa zita remutungamiri wenyika kuvhiringidza zvino mukambani yewange. Paramende haina kufara nekushayikwa kwemafuta emotikari munyika uye komiti inoona nezvemhando dzemoto yakashedza makambani anotengesa mafuta Reserve Bank of Zimbabwe pamwe navese vane chekuita nenyaya iyi kuti vazotsanangure kuti dambudziko iri ringapera sei. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaudza paramende kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika yese asi zviri kuitika zvinoratidza kuti mafuta aya haasi kukwana sezvo mitsetso yemotokari mumagaraji iri kuramba ichireba. Nhengo dzeparamende dzisati dzaenda kuzorore Kisimusi dzakapasisa budget ra 2019 mushure mekumanikidza gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti vawedzere budget radzo kuti dzikwanise kutengerwa motokari dzemhando yepamusoro dzerudzi rweToyota Land Cruiser. Apo gore ra 2018 riri kusvika kumagumo vakawanda vanoti vanoda kuona nhengo dzeparamende dzichiita basa rinosimudzira upenyu hweveruzhinji kwete kuswera dzichiita kunge ndumurwa dziri kurwira zviwitsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pane varume vaviri vainge vakapfeka mbatya dzemasoja vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pazuva reKisimusi munzvimbo mbiri dzakasiyana. Murume wekutanga anonzi akarova makondakta maviri panokwirirwa mabhazi ekwaRusape. Mumwe wevakarova anonzi achiri muchipatara cheRusape General Hospital. Vakaona zvichiitika vanoti murume uyu haasati asungwa. Studio 7 inokwanisa kunzwa kumapurisa ekwaRusape sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Murume wechipiri anonzi akarova munhu nebhodhoro akamucheka zvakare pahuro nebanga izvo zvakakonzera kuti afe. Izvi zvinonzi zvakaitika nezuro kuward 10 kwaSeke apo vanhu ava vairwisana pazvitoro vachinwa doro. Vakaona zvichiitika vaudza Studio 7 kuti nyakubaya mumwe nebanga akasungwa nemapurisa asi atinokwanisa kunzwa divi remapurisa ekwaSeke. Asi, kanzura weward 10, amai Irene Manjoro, vaudza tanonoka wandewe Studio 7 kuti murume akapondwa uyu akange ari munhu kwaye zvikuru.
Inini kufone wakanda ikwa ndatofone wantizi mukomana ya kaure ya wanu zikalisa rateiwa. Ya akabaiwa pa hara wa pa mashop ni msoja ye atiba apa. Anja ato huta kuwa nasi kenda kwa sape ni mapulisa.
Akasungwa ere msoja uyu.
Ah, jadi saya jauh tunggu ancaman dah siapa banding sih nama dia, ancaman dah jauh tak akan tunggu ini. Asli lo, kamu sih dari sosial, mana tu lo setuju dah akan faham cerita ni je. Asli lo, tu mesti punya betul jauh tunggu ancaman dah siapa, tapi dah untuk konten ni ko kawan tu dia.
Asli, zakat itu kan zero.
Zakat itu kan zero, itu ni banding.
Muno zat ini ya cuy, yang kah iri aji.
Ah, ya betul orang kah bapa ini ambil, tapi tu ada gaya ini konten ni dia lari ko kawan tu.
Apani zvimwe zvamuno zuva here nechiitiko ichi?
Ndingo rwadziwa nepiro yaita mwana yanga achingaira kuchengeta mhuri yake. Anga achidetwana kuti.
Avo vanga vari kanzura weward 10 kwaseke amai Irene Manjoro vachitaura vari parunare kwaseke kwakare natanonoka wande westudio 7. Sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union ririkurudzira hurumende kuti isatare mitengo yezvirimwa zvavo mwaka uno ichiti varimi ndivo vanofanira kuzvitarira mitengo yezvirimwa zvavo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti varimi vachashandisa mari yakawanda mwaka uno nepamusana pekukwira zvakanyanya kwakaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa mukurima zvakaita sembeu, fetereza, pamwe nemishonga yesora neinodzivirira zvirwere pambesa dzavo. Nokudaro vaZakaria vanoti hurumende ikaenderera mberi nekutara mitengo yezvirimwa varimi vanogona kurasikirwa nemari yakawanda sezvo hurumende ichiwanzotara mitengo iri pasi nguva dzose. VaZakaria vanoti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yezvirimwa nekuti ndivo vanoziva mari yavanenge vakashandisa. Hurumende ndiye inotara mitengo pazvirimwa zvizhinji zvinosanganisira chibage, donje, gorosi pamwe nebinzi.
Tinofanira kuregera market ichitiudza kuti chirimwa ichi mutengo wacho ndouyu. Tine markets akafanana necommodity exchange. Ndo anokwanisa kutibatsira kuti value inoenda pachirimwa ichi, value inoenda pachirimwa ichi zvichibva nokudiwa kwachiri kuitwa panguva iyoyo. Izvozvo ndo zvinobatsira varimi kuti vaone kuti chirimwa chine mari munguva ino ndechichi, chirimwa chine mari ndechichi.
Munyoro anoona nezvekurima muMDC vaValentine Ziswa avanorimawo vari kuHeadlands mudunhu reManicaland vanoti wokurima kunofanirwa kutorwa sebhizimusi zvokuti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yavo voga kwete kuudzwa zvekuita nehurumende pazvirimwa zvavo.
Kukwira kwaita mitengo yezvinhu hakuzowirirana nemapurize kana zvavo zvava kutengwa. Kuti vachizodzokera back kuminda hazviiti. Saka iko zvino it's very unlikely kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurima kusvika pavaizvitarisira.
VaZakaria vanoti hurumende inofanira kugadzirisa kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kuitira kuti vaite basa ravo vasingatemeswe musoro nenyaya yemitengo.
Saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro, hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti ikonomi imire inzi yati yamira yanyatso kuti twasu ndezvipi. Varimi vari ready kurima asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore.
VaZiswa vanoti rimwe dambudziko ravakatarisana naro sevarimi nderekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwereti kumabhanga sezvo varimi vazhinji vasina tsamba dzinoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi kana kuti matitle deeds pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvavanoda mukurima. VaZiswa vanotiwo varimi vazhinji havasi kuwana mbeu nefetereza paine nguva zvavanoti zvichaita kuti gohwo remwaka uno ridzikire zvakanyanya.
Nhamo yataya nayo ndeyekuti even mafarmers kuti vaende kunotora mari kumabhengi, chekutanga mari yacho yakadzikira value. Chepiri mari haisi kutoreka kumabhengi. Therefore kuti murimi aitore mari agonotenga zvinhu zvaakudhura patoo nemutauro zvichaita kuti goho redu ridere zvakanyanya. Asi chimwe chikuru chandirikuona chekuti icho vehurumende they don't even seem to care.
Gurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaedza kugara pasi nevemasangano anomirira varimi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo. VaShiri vati hurumende inokoshesa varimi zvikuru sezvo vari ivo vakabata upfumi hwenyika. Zimbabwe yaizivikanwa zvikuru munyaya dzekurima zvokuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzaipona nechikafu chaibva muZimbabwe. Asi pakatanga chirongwa chekubvuta mapurazi evachena pasina muripo pasi peutongi hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, gore nyika rakatangawo kudzikira zvakanyanya, zvokuti Zimbabwe yava kupona nerubatsiro munyaya dzechikafu sezvo nyika iri kutadza kurima zvinoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi patinenge tichikukurira nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvezororo rekisimusi negoredzva. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mchanga munhau dzeIsindebele.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
akula sizathu sokubana amabhasi engabhakwa ama reducers lawa speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama defective lines kana emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina ejengisa isiqubu semoda ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ngokuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emoda kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Stage Chart Instrument 129 womnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Kamosethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lomthetho we-SI-129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, uMnumzana Kazembe Kazembe, ulandisa ngosekuthe kwenziwa nguhulumende ukusebenzisa lomthetho we-SI-129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limtshina, kube le mitshina njalo ebonisa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa benhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi eye Passenger Association of Zimbabwe PAS bathi ukuphuza kwahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe SI-129 osuleminyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele uqonga kwenani labalahlekelwa impilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye PAS emhlukulweni weMandebeleni uMnumzana Norbert Mafu ulandisa kabanzi ngalokhu.
Akula sizathu sokubana amabhasi engabhakwa ama reducers lawa speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama defective lines kana emgaqweni. esingaqathanisa lokubana masikhangela kulizwe laseRwanda uzafumana ukubana bayafaka ama-speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi amayisithupha ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edale lephalamende balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
Umnumzana Evans Shaba isakhamuzi sakoBulawayo yena ukhala ngabatshayeli bezimota ezithwala uZulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Cela abatshayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lomthetho. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le, umnumzana Tinei Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lo mchina ozayenza ukuthi imota ayidluli ispeed limit.
Umkhweba uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edale lephalamende ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iparlamenti ibize uminister we-transport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lobudlelwano between iministry of transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubo esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokutshayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI-129. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Ezindalane sedolobha nakoBulawayo esebenzela elizweni laseSouth Africa unobuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufikile lwaze lwedlula engalubonanga ngoba itshoni emzileni yokuthenga amafutha emota.
Akunzima lo nyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akulalutho, akulanto ezimashopu. Mina nginje khonapha izolo ngiqede ilanga lonke nilayinela ifuel. Ngalayina kwaze kwaba ntambama lokuthi ngiyithole dololo. Hayi, into enjangaze ngiyibone kubi.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Cabanga ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kodwa akwehlukene hei hayi izinto ziyabheka hayi into zakhona phina zisatholakala njengakudala laphana sasikwazi ukuthi hayi uma-24 sitaba umzanwelanga enkomponi yami so hayi into zakhona vele azisafanani vele. Sokuthule kuthezwi amaradio asakhalakhala khathi.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa nguJane Mthupha esokuba kungani engazange ikhwabithe ikhisimusi yalonyaka.
Ikhisimusi ibibhowa shemu. Ibibhowa loba sikwejise sibili sikwaze kwatshaya u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shemu. Ukudla yonke into nje esingelapho. Imali asilayo, ukudla kukhona kodwa kuyadura.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange yenelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi, mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Bekulilanga nje lifuna lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangu kona zithengeke ezitolo ziyadura. So vele hayi Khisimusi asiyivonanga vele sijone silele
umfisi. Ukholenari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lweKhisimusi kodwa usuke wasephazamiswa ukungezwa kuhle.
Angiyakholisanga ngibulawa yisisi. Awunye kwade kukhona ngizama ukuncengisa ususa ngoJanuwari up to November lokhu ngigcina mhlambijana.
UNothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu leKhisimusi isikhathi sokuba bezophumula besekhaya. Kodwa lonyaka yena akakakutholi ukuphumula ngoba elokishini lemagwegwe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura, ama vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi, sesilethelwa amajojo sigijima namabhakede sisedrobheni sibhadala amarendi, hayi akukho right lokhu.
Umasipala wedolobha lakoBulawayo uvuselile uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi amazinga amanzi asendaweni yemagwegwe reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yimbangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthi akazelela usuku lweKhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga leKhisimusi ngenxa yokoma, ngenxa yokungami kuhle kwamnotho welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uzulu uvame ukujabulela ilanga leKhisimusi ngokubulala izifuyo, atshaya amaradiyo kuthi ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga leKhisimusi bekuthule kuthe gcwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke uthi ukuthi lilanga leKhisimusi. Umnumzana Dennis Moyo oyenandeni uthi lonyaka ilanga leKhisimusi lindlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto njengabantu bemaphandleni, abantu abaningi asisebenzi. Badlala leKhisimusi kodwa sayidlala nzima, safakudla usuku lelanga nje leKhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni uNkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zeKhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphethe, hayi sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe. Ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu, asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lonyaka iKhisimusi bayidingeka kubomakhelwane.
Hayi iKhisimusi yalonyaka siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo sihambe siye phongudla sindawonye. Zithi uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba sisendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungasibantwana abasebenza kwele South Africa belizadlula njengawonke amalanga ikhefu leKhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sehlule, so ukusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona leGoli ababuyileyo, yibo nje ababuye lokuyigrosali.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole izipho ezijeneyo abaziphiwe nguNkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadubo lesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathole izipho namhlanje ba 56 to 60 masihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zeKhisimusi, especially intandana sifela abantu ozozinakekela, nami ngithi ngidlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudale ukuthi abantu abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu behluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona ngenxa yefuel, akusekho kuhamba, abantu sebepakile. Ungakhangela mina bemvile lami lohambo lwami kodwa lukhansilile ngenxa yokuthi sengizwela amafutha. abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi, abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezi moto ezithwala uZulu bakhweze impathalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngoMvulo, okudale ukuthi iningi ebenilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngiseNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagombi amane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi isixoxe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi sefilabhosi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaxoxela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma wachasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwa Avoca Culture Center eSilabhusi, iveli Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzoba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lakuqala. Ihlandla lakuqala kuzawuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo kusiba nezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ecouncilini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezindunini, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bokugodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicela izibusiso. Izathi lelo hlandla selivile legodlwayo development indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabe into izikhulumi futhi zikhuluma ngokuthi state of education kogodlwayo, sizaba le-presentation on education, sibe le-presentation on health, state of health ukuthi ezezempilakahle kogodlwayo kumi njani, sibe ne-presentation on ama-livelihoods kanti kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu, kuyini okungenziwa. So sibe ne-presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli godla development indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhutshizwa ibhola, kudlale elokuqade labomama, kube lo mjako wamabhayisikile i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu kanti futhi abantu bakugodla bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league godla, soccer league, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa uGSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abatsha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasokuqedela emhlandla sesingena lapho kunikwa khona ama awards, kuzoba lama awards anikwayo abenziwe kuhle, kanti vele godla soccer league iqoqile kulama awards abo kuma sponsors balethile ama sponsors ama awards i-TPM, omaranda, amajanki, mavuna, babe khona bama-sponsors benazelelwa, benazelela futhi ukuphumelela kwezo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodla abayenze kuhle ezintweni ezitshiyeneyo, kumidlalo etshiyeneyo, kumahlandla atshiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphethe, enyakeni edluleyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodla abayenza kuhle ihlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine kuzaba kungalihlandla ukuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye ukuxoxiswana, abantu bedobha inyama udliwa, umcimbi phela kaGozwana. Ihlandla lesine lelo, ihlandla lokugcina lesihlanu kuzawubili ihlandla lokuthi kudlala imidlalo, sorry, kusenza imusic, kuzawe music gala, iGodla music gala, iGodla music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist oJazz Maravino, oMadlela, uSikobokobo, oBhamuzi, oDV, bonke abahlabeleli oQatanzipho, bonke bakenze abahlabeleli abalesidumo emathebeleleni elizweni bazabe behlabela ubusuku bonke. Lapho futhi kuzaba le toilet kuqale kuxoxiswane, abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi. Lilanga eliyabe lilihle kakhulu.
Kuqalisa sikhathi bani, kuphele sikhathi bani?
Sikukhangelele ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kutsho ukuthi kuzaze kuse, ngoba ihlandla lokucina le-music music gala izaba lihlandla lizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. Ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezakutsho kunja kusasa. Asihlangane njengesikhukukazi sigola abantu abaso, sizabe silazo izinduna zethu, ubukhokheli bethu. Sethi gwaqa eyavoka kati abanye lilandelele kuFacebook, kubo-Twitter, sizazama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kaGodlwayo, likhangele ibizo elithi Nkululeko Juma. Sikhona phana siqoqile umcimbi kaGodlwayo, asambenini sikhangele khona phana, sabe siliyazisa isili-updata ngoba onke ama-proceedings abe senzakala.
Lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela koGodlwayo, omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqinti. Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi seKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe-Islamic State bathi yibo abalelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano be-Libya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga leKhisimusi. Udlakela olunje soluyimvama kwele-Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakala edolobheni leSicily kwele-Italy kuthiye abantu abangamachumi amathathu belimele, lanxa engekho ofileyo kuleyo ngozi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu leKhisimusi belingamnandi njengenjayelo, ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane, bathe benyathela kwele Zimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo, ngihlala eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona apha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Bengithi ngibuye ekhaya lapha ngiye ngizama ukuthi zibone uKhisimusi ngayidlala emuli. Uma ngifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenges okuthi imoto yami ngibesithwala mzima ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel. I-fuel iyahlupha ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference yangkhona vele ikhwela, so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kule Britane yena wahlukene labanye ethi ekhaya kumnandi
chisa mina lokho ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle angithi thumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle le mgwaqo ngingakabona emgwaqo from egwanda usiya lekezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo
omnumzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni
mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe kumbi bethi zospenda Xmas time le family yami manje lapha kunzima la tuza khona zadura ukutula nje la drink
kukhala kuze kukhalele abavela khona le Melika abanje ngomnumzana David Ndlovu
iChristmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela so sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe
kukhala wonke umuntu imali iyahlupha amafutha ezimoto akatholakali njalo intengo zikhuphuka njalo nje ikhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje ngiyimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
I'm
umculo kaJayce Marabini ehamba lomkhosi lodumi ngongola besithi ikhisimusi. Kudlalade labo elithi Ntunjambila. Silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.